Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chivabvu 28, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutema kwanza kwa nesu mchurongwa chadu chanasi. Ini ndini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti esu nwezuru mchurongwa chadu chanasi. Vasungwa wanorugira kodzero dzevanhu vakasungwa wachibva kumusangano kuMaldives sondo rapera. Vacharamba vari mutirongo sezvo chikumbiro chavo chokuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chatadza kunzwikwa nhasi.
Vamagufuli vane zvavari kugona asi vari kutadzawo panyaya dzezvekuremekedza kodzero dzevanhu kunyanya masangano akadzimirira eManand Government Organization. Zvinoora sekuti ipapo ndo pavanodawo kuti vagadzirise. Asi zvimwe chete izvo zviri kuitika muZimbabwe tikatarisa izvozvo tine maactivists atori mutirongo wekutaura kwatiri kuitawo mhosva dzavo hadzii nyatsomzwisisiki kuti ndii mhosva dzipi saka panyaya iyi handioni tivachigona kupfuura zviri kuitwa nenyika yeZimbabwe.
Mutungamiri wetanzania vajohn magufuli vanopinda munyika nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichipawo muonero wadzo pamutungamiri uyu. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta edzimotokari owedzera mutengo pamafuta nezvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vasungwa vana vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa panhandare yendege muHarare vachibva kumusangano kuMaldives sondo rapera vacharamba vari mutirongo sezvo chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chatadza kunzwikwa nhasi mudare reHigh Court. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vasungwa ava vanoti vaGeorge Makuni, vaFrank Mpalo, vaTatenda Mumbeyarara navaGamuchirai Mukura vanzi vadzoke kudare rezimhosva nemusi wechina svondo rino. Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera musangano wanonzi vakaita kuMaldives uko hurumende inoti ndiko kwakarongwa nyaya yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chatadza kunzwikwa nhasi nemutongi wedare vatawanda Chitapi sezvo vachichusire hurumende vakumbira nguva yekupindura chichemo chakasvitswa mudare nemagweta evana ava chekuti vatongwe vachibva kumba. Asi mutauriri wemagweta ari kumirira vasungwa vana vane nyaya yapinda mudare nhasi eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vati chikumbiro chekuti vanhu vavari kumirira vatongwe vachibva kumba chichapinda mudare nechina.
Nhasi kuHigh Court pangakuchitarisirwa kuti wakomana avo vana vakafutirwa nyaya yekukumbirwa kuda kubvisa hurumende nechisimba yatadza kunzwikwa mumaagreements mayo ichazvikwa nemusi wechina. Izvi zvakonzerwa nekuti vakamirira National Prosecuting Authority County District ndo wadini ndo wakumbira kuti vari kudawo nguva nekuti vanga vasati vapindura kune chichemo kana application yebheu yavakafairwa nemagwiti avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka nyaya iyi ichatsuka nemusi wechese chikumbiro chavo chekubuda paonondeo chichatsuka nemusi wechina ikoko haikoti ikoko.
Vama funda vatiwo dzimenengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu vanoti mukuru we Women's Academy for Leadership and the Political Excellence Muzari Stabile Dewa pamwe nemukuru we Female Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyampinga avo vakasungwa nezuro panhandare yendege yeRobert Mugabe muHarare vari kupomerwawo mhosva yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vamafunda vati Dr. Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa nekuti havasi kunzwa zvakanaka kubva zvavakasungwa.
Kwarere Central Police ndokuda muzvare stabilitewa muzvare Dr. Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa hospital ndokwakaradzwa nekuti havasi zvakanaka saka makwita akatema chepazvikuru kuti utano hwavo hwakasungwa svika payapo kuti vangasembera zvakanaka vangachitorapiwa ku South Africa. Zvinotibata-bata zvikuru nekuti nebhati yemunhu kana freedom yemunhu kusununguka nasurumukore wanhu chinhu chakakosha zvikuru sezvamunoona mubumbiriro remutemo Israeri ndakutaura kuti nyaya yenebhati yemunhu kusununguka kwemunhu chinhu chakakosha taitarisira kuti wakamisa National Prison Authority vachakoshesa kukurumidza kupindura kumamhinduro yavo kana kuti attitude yavo to the bail application asi taona kuti vari kuita havo madiri avo yavo nenguva yavanoda.
Mumwe muri wekodzero muzvari Farirai Gumbonzanda vakasungwawo vachipomerwa mhosva imwe cheteyo svondo rapera. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvari Gumbonzanda muzvari Jesse Majome kuti nyaya iyi yave papi sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo. Pave nevanhu vanomwe vasungwa mwedzi uno chete vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kushishikana nekushungurudzwa kwevarwi vekodzero dzevanhu kuri kuitwa nehurumende yevamunangagwa richiti izvi hazvina kusiyana nezvaiitwa nehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weTanzania vaJohn Pombe Magufuli vapinda munyika nhasi masikati murwendo rwavo rwemazuva maviri ruchiuye zvakare rwendo rwavo rekutanga muZimbabwe. VaMagufuli vatambirwa kunhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi nevamwe vakuru muhurumende. Vari kutarisirwawo kuitirwa mabiko nhasi manheru kumuzinda weState House. Rwendo rwavo runotarisirwa kusimbaradza kudyidzana kwenyika mbiri idzi mumapoka akasiyana-siyana kusanganisira munyaya dzekutengeserana. VaMagufuli ava ari kubva kurwendo rwemazuva maviri zvakare kuNamibia vanoonekwa nevamwe semucherechedzo wevatungamiri vatsva vave kudiwa muAfrica sezvo vachinzi vari kurwisa uori zvakasimba munyika mavo. Asi vamwewo vanoti hurumende yemutungamiri uyu uyo akapinda pachigaro muna 2015 iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kuburikidza nekusunga vatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira. Mukuzeya nezvekushanya kwavaMagufuli, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza.
Tandinotarisira mukushanya kwavaMagufuli kusimbaradzwa kweukama pakati penyika yavo yeTanzania nenyika yeZimbabwe. Ndinotarisirawo kuti vachagona kupa mazano kuhurumende yavamunangagwa kuti igone kubuda mumatambudziko airi. Ndo zvandinangotarisira kuti zvingaitike pakati pevaviri ava. Hapana zvimwe zvakanyanya zvandofunga kuti zvinogona kuitika.
Asi tichitarisawo Tanzania neZimbabwe ukama hwavo hwakamira sei?
Tanzania neZimbabwe dzine nhoroondo yeukama hwakanaka. Unotobva mukurwiwa kwehondo yerusununguko yekuti tinotarisira kuti kushanya kwaita vaMagufuli kuchawedzera kusimbaradza ukama uhwu. Asi chandoda kuti ndingotaurawo ndechekuti Tanzania imwe yenyika dzisina zveupfumi zvakanyanya. Saka kuti titarisire kuti ingabatsira Zimbabwe, aiwa ingangoita sahwira anobatsira nemashoko kwete kuti anobatsira necheuviri.
Tishitarisa onoro hondo ya iwe wa Magufuli kubava pinda pachigaro muna 2015 kushika nasi. Pane zvamungati here Zimbabwe inogona kukopa kana kutora kunzvera kubva kwavari?
Hongu zvingagona kukopwa neZimbabwe. Inyaya yekuti Magufuli vanoonekwa vari mutungamiri asingadi kuona hurumende ichiita zvekupfachura pfachura. Saka ndochinhu chandofunga kuti mutungamiri wenyika weZimbabwe angangogona kukopa kubva kuna vaMagufuli.
Ko nhoroondo yaivo vaMagufuli tinonzwawo kunyika kwavo kune vamwe vari kuti mutongi ari kutyora kodzero dzevanhu zvikuru masangano akazvimirira. Munotiwo?
Hongu pane vanotaura izvozvo zvekuti vaMagufuli vane zvavari kugona asi vari kutadzawo panyaya dzezvekuremekedza kodzero dzevanhu kunyanyanya masangano akazvimirira eman-government organization. Ndinoona sekuti ipapo ndo pavanodawo kuti vagadzirise. Asi zvimwe chete izvo zviri kuitika muZimbabwe, tikatarisa izvozvo tine maactivists atori mutirongo kutaura kwatiri kuita uko. Mhosva dzavo hadzinyatsonzwisiki kuti imhosva dzipi. Saka panyaya iyi handioni vachigona kutsiura zviri kuitwa nenyika yeZimbabwe nekuti navowo vari kupomerwa nyaya dzakada kufanana naidzodzo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunare muPretoria, South Africa neStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema kuti kudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi mazuva ose kuri kuvashayisa mvura zvipa kuti vatyire kupararira kwezvirwere. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vemumasvingo vataura neStudio 7 vati sezvo inofanira kuona kuti nzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunocheneswa mvura dzemaguta hakudzimwe magetsi zviri kuitwa kudzimba dzevanhu. Dhorobha reMasvingo rava nemazuva anopfuura mashanu risina mvura yakakwana mudzimba sezvo nzvimbo inopombwa mvura yeBushmead Waterworks iri kudzimwawo magetsi pamwe chete nedzimwe nzvimbo mudhorobha. Amai Sarudzai Mwando vanoti vanokumbirisa kuti nzvimbo yeBushmead kudhamu reMutiriki kusadzimwe magetsi nekuti mvura yakakosha muupenyu hwevanhu.
Ndinoti dai hurumende nezvese yatisiyirawo magetsi kuBushmead isadzima ikoko kuitira kuti vakwanise kupamba mvura kwose tava nemadhezi akawanda tisina mvura zvinova izvo zvisingatiitiri pautano hwedu kunge tichigara tisina mvura takutoshandisa mvura yemunzu yemarwizi nemvura yakasviba kuti tiwane kurarama.
Vaota Mutonga vekwaMucheke vanotenderana nemaonero aya.
Iyi nyaya yekudzimwa kwemagetsi kunzvimbo dzakaita sechipatara kunopombwa mvura nekumaindustry inyaya yakaoma chaizvo zvokuti sesu isusu vagari vemuno Masvingo tautokanganisika. Tikaenda kuchipatara izvezvi tikaenda kuGeneral Hospital izvezvi varwere vari kutadza kuwana mvura vari kutadza kuwana magetsi vamwe vazhinji vari kutorasikirwa neupenyu nokuda kwokuti vanenge vari pamadrip. Saka inyaya yakaoma chaizvo iyoyo. Then toenda futi kunyaya kunopombwa mvura kwachikoko tikashaya mvura it means vana havachakwanisi kubviswa kuwacha vabereka havachakwanisi kuwacha hembe dzemanepis evana kuchipatara kwachikoko. Varwere vanenge vachida mvura. Then toenda futi kumaindustry koko tiri kuda kuti kumanufacture zvinhu. Saka kana kusina magetsi it means there is no production.
Such Garwe Masvingo and other residents and taxpayers alliance va Thomas Mbetu vanoti hurumende inofanira kukoshesa upenyu hwevanhu nekuti kudzimwa kwemagetsi kunowanikwa mvura kunokonzera matambudziko akawanda.
Ava vakauya vachasi ava vanofanira kuva nestrategy yokuziva kuti makey points ndeapi. Zvakafanana nechipatara, zvakafanana nekupamba mvura kuti at least ikoko kukaita madedicated power lines anoziva kuti awo hadzimwi. Vakaita load shedding kumwe avo ngavaita avo but zvinhu zvakafanana nezvipatara nenyaya yemvura panisa zvirwere. Saka tokumbira kuti ipapo vapatarisisa ipapo vachasi kana kuti vasangozoitawo sezvakaita mumaoko kungozvidisappear ngavagadzirisa ipapo vachasi ipapo.
Mutauriri wezesa vaFlat Gwasira vati kambani yavo ine mutemo wekuti nzvimbo dzose dzinopomba mvura yemaguta dzisadzimwe magetsi pachirongwa chiripo munyika. Asi pane dzimwe nguva kunenge kwaitika dambudziko rekuti mishina yavo inofa kunogadzirwa magetsi kunzvimbo idzodzo.
Kaita dambudziko nemishina magetsi nekuti panapana vafa kana kuti maimpost anga achishaikwa hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburisa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka load shedding inenge iri mufananidzo kanemuenzaniso kana kuti guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Vaenderera mberi vachiti nzvimbo dzakakosha sezvipatara, nhandere dzendege, mabhodha pamwe nemishina inopomba mvura yemadhorobha munyika dzakasiyiwa pachirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri munyika. Asi meya wedhorobha reMasvingo Makoreri Maboke vanoti dhorobha ravo riri kudzimirwa magetsi kunopombwa mvura nekudaro vakatonyora tsamba kuhurumende.
Load shedding iri kuti afekta panyaya yemvura. Taka ingeja manager wese sati chitaura naye, asi takaona kuti response yacho inenge yakanonoka. Saka takaenda kuna Minister of Masvingo of State ndobva tanyora in writing tsamba tikumbira kuti at assist kuburikidza nekuna fellow minister wake of energy kuti le line re kubushmedi risa affectwa, because parino affecta pachona mvura inobva yatokanganisika kuya kwayo, iye agara mvura ine achitongonetsa achitotinetsawo kuti ikwane kuagare.
Gurukota remhando dzemoto munyika vafortune chasi vanoti hurumende iri mubishi rekugadzisa dzimwe mhando dzemoto kuita kuti dambudziko iri munyika risarambe richishungurudza vanhu, vachiti naizvozvo zviri kunetsa kuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo dzakakosha.
Urongwa hatinahwo, tine urongwa hwakati wandei. Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunzi iri kudzikira, nyaya yatiri kuongorora. Takuda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi asingade mvura, akaita sesola. Sola tada kuti tiite basa hombe papo tione kuti sola iri kuitwa ichiwanda. Zvakare kunana Osborne tutaziva kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati o. Chakutarisa izvozvo futi kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi vamwe vagari vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kugadzisa dambudziko iri, vanhu vanotyira kuti mumadhorobha akaita seMasvingo neHarare vanhu vazhinji vachabatwa nezvirwere zvakaita sekorera, manyoka pamwe chete netyphoid, nekuti mvura inopomba magetsi avo iri kugara isiko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuEgypt pamwe nemapurisa emunyika iyi anonzi akatyora kodzero dzevanhu kumaodzanyemba kweSinai Peninsula. Izvi zviri mugwaro raburitswa nesangano reHuman Rights Watch. Gwaro iri rinoti dzimwe mhosva dzakaparwa nemasoja nemapurisa emuEgypt dzakafanana nemhosva dzehondo. Mukuwasha wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump ari muMorocco murwendo rwake rwemazuva matatu rwekutsvaga rutsigiro paurongwa hwerunyararo muMiddle East. Vakuru vakuru vemuzinda weWhite House vanoti vaJared Kushner vachashanyirawo Jordan neIsrael vaine mumiriri weAmerica kuIran vaBrian Hook pamwe nemuyananisi weAmerica pasi rose vaJackson Greenblatt. Mamwe magaraji munyika anonzi awedzera mari yemutengo wemafuta nezvikamu zvinosvika 41 kubva muzana, kunyange hazvo hurumende iri kuti haisi kuzobvumidza kukwidzwa kwemutengo wepeturu nedhiziri. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo veZimbabwe Energy Regulatory Authority vari kuti mutengo hauna kukwira sezviri kutaurwa pamadandemutande, vamwe vemagaraji vatowedzera mutengo paongororo yaitwa neStudio 7 zvikuru muHarare. Vachitaurawo nevatori venhau papera musangano wedare remakurukota nhasi. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune chasi vati dare ratenderana kuti vemagaraji havafaniri kuwedzera mutengo kusvika pamadhora manomwe emaRTGS zvave kuitika. Vachasi vati vasangana nevanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari vakavayambira kuti vasawedzere mitengo kana kuda kuti vanhu vatenge mafuta ekufambisa dzimotokari nemadhora ekuAmerica chete, nekuti izvi hazvisi pamutemo. Studio 7 yambobatawo vakuru vepagaraji rezuva kumarimba ikaudzwa kuti vainge vasina kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa dzimotokari kubva mukupera kwesvondo rapera. Pane mashoko ekuti vanotengesa mafuta vari kuramba kuatengesa kusvika mutengo wemafuta wawedzerwa. nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mafuta awedzerwa zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo.
Fuel on average yakwira from about 5 RTGS dollars kusvika about 8 RTGS dollars. Saka kukwira kwakati nyanyi more than almost about 70% increase.
Vachitambara vatiwo izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekushaya simba kwemari yemaRTGS dollars zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamusika mutema wariri kutengwa nevemabhizimisi vakawanda.
Mapurisa mazhinji ari kuaffectwa nevolatility, market volatility iripo yekuti zvino rate riri kuchinja every day, saka zvinhu zvichikwira every day. Saka vanhu vazhinji vanenge vakuprepare kuita redenominate macosts avo in a strong currency inova pari zvino US dollar. Saka tiri kutoona kuti situation yakambeitika ya 2008 ndo yakuita replay itself yekuti vamwe vana muzvina bhizimusi vaakuita vachiramba maRTGS dollar nekuti value yacho iriramba ichingorasika.
Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakatanga kuita chamuramba mhuru kubva gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya zvavakazivisa kuti bhanga guru renyika haraizowanisa vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari ava mari nemutengo wakaderera. Asi mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzo Obinna vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatenge mafuta avo vega vasingapiwe mari neRBZ.
Hurumende haichafanirwi kuramba ichitenga mafuta ichipa vanhu mafuta, asi kuti ibvumidze vane mari kuti vadini vaende vachinotenga mafuta vachitenga nemitengo inoita kuti vawane yatinoti pachirungu return. Saka kwazvino paita zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vazobvuma kuti vane mari yavo ngavachitenga mafuta, asi vaita mutemo wekuti mari iyoyo inofanira kunge ichienda painterbank market. Ende chechipiri ndechekuti interbank market yacho kwenguva yatapinda pamutemo iwoyo yanga isati yaane mari yakakwana.
Asi vabina vatenda kuti vemabhizimisi vari kuomerwawo nezvinhu nekuda kwekusagadzikana kwemari yemaRTGS.
Kwemasvondo andingaita angaite mana kana mashanu apfuura. Zviri kutaridza kunge mafuta aya nemutengo wawo zviri kuramba kunyatsogadzikana. Saka zvaakukanganisa kabatiro katinoita mitengo yezvinhu zvemuno muZimbabwe. Taakutopedza nguva yakawanda tichitsvagirudza kuti mafuta acho ari papi. Totipedza zvenguva yakawanda tichigadzirisa mitengo kuitira kuti tirambe tichikwanisa kutenga mafuta acho ndokunge achinga awanikwa.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotiwo zvinhu zvaomera mushandi wose munyika.
Apa zvaakutongorewa kuti hapachina nyika nekuti nyika mushandi. Nokuti kukwira kwemafuta kufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarendi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti taiwingwa nedambudziko rekuti nyika yamira.
Kunyange hazvo gurukota rezveupfumi muzvinafundo Muturi Ncube vari kuti urongwa hwekugadzirisa upfumi huri mugwara, zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chasimuka nhasi chakananga kuSouth Africa kumakundano ekosafa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakatarisana nehondo mbiri makwikwi ekosafa cup neAfrica cup of nations, ayo chinofarira kukunda zvine mutsindo kutanga nekosafa cup nemugovera. Pamusoro pekushandisa kosafa cup segadziro yeAfcon, Zimbabwe inofanira zvekare kudzivirira mukombe uyu, oyo yakatora kechitanhatu gore rapera ichitarisira kusimbisa zita rayo seshasha yenhabvu kuchamhembe kweAfrica zvekare gore rino. Nemhaka yekushayikwa kwemari, Zimbabwe haina kukwanisa kuwana zvikwata zvekutamba nazvo mitambo yekuedzana masimba makundano eAfcon asati atanga, zvekuti murayiridzi wemaWarriors Sunday Chidzamba ari kuti kosafa cup ndiyo yatove nzira yekusimbisa chikwata chake.
The boys are ready for the kosafa, ready for the AFCON. We're taking the COSAFA tournament as our preparatory tournament. We're going to fine-tune the team in South Africa, and then we play a friendly game in Nigeria, then we go to Egypt for the final.
Chizambwa, ari kudawo kuwedzera mbiri yake makwikwi ekosapa cup aya mushure mekuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana kubvira makundano aya avambwa muna 1997. Chizambwa akatora mukombe wekosapa cup muna 2003, 2009, 2017 na 2018. Gore rino Zimbabwe ine chikwata chakasimbisisa kudarika chemakore ese emakundano aya sezvo iri kushandisa chikwata chayo chiri kuenda kuAFCON kusanganisira vamwe vatambi vakaita sa Knowledge Msona na Marvelous Nakamba. Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vashingirai miti vanoti hapana kwikwidzo iripo kuCOSAFA nekuti mukombe uyu wagara uri weZimbabwe.
Mukombe unonzi COSAFA mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Akatora mukombe weCOSAFA uyu maWarriors ari kutarisira kudarika kekutanga kubva mugungano rawo kumakundano eAFCON ayo vari kusangana neEgypt mumutambo wavo wekutanga. Mutambi wechikwata ichi Ronald Pumidzai anoti havasi kuenda kuEgypt kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko.
We are not going there to eight numbers, we are going to fight. So, what does it mean? Because our aim is to have a good strategy. Then we take it to there.
Zimbabwe, iri mugungano rimwe chete Group A, ne Egypt, Democratic Republic of Congo, ne Uganda, umo, manager wa Warriors, wa Wellington Pandare, vane chivimbo chekuti, vano budamo.
Sikuti uo wakumana wambu gazira uo kaisiri kawo kukupuza kukupura mwa group stages vainde uo ku next round kana kuenda kumafai na kwacha pana chaka ipi.
Zimbabwe iri kusimuka kuba ku South Africa panopera makunda ne COSAFA Cup muswa age 10 yakananga ku Nigeria munzira yayo yekuenda ku AFCON ku Egypt. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa makwiriro ari kuramba achiita Peturu neDiziri munyika.
Mukutaura ona Kaitano ndiri kuBhangeti. KuBhangeti kuri nani hako asi kuti nyaya dzemafuta idzi ndo dziri kudzimba mukufamba. Mafuta kubva kuseni kwese kuvanhu vangachitenga zvakanaka asi pangosvika 1 o'clock chete mafuta ndo kubva akwira kuita pa $7.80 sedizili. Petrol yapa $7.79. Saka vanofamba nedzimota ava kuti vatokwidzawo paikwirwa $3 takutokwira $8.
Mitengo ya muri kutaura iyi mitengo iri kuwanikwa ichitaurwa pamagaraji here. Saka vari kuti chii chaizvo chiri kuitika pamuri kuvhunza kuti ko zviri kumbofamba sei?
Vari kuti nyika yedu haina mari saka ATGS kuti kwanisa kutenga US zvinotorwadzawo saka takutokwidzawo mafuta kuti vatotengawo US chienderana nemukana wacho.
Muri kutaura na Fortune Mbusu ari kwachecheche kuchipinge.
Ah, kwakadii kwachecheche uku?
Nai nhamo yega yega hanzvadzi pese pauri kufamba pari kutonhuhwa nhamo.
Ko panyaya yemitengo iyi yemafuta ekufambisa yakamira sei kwachecheche uku?
Inototyisa kana kuri kurongwa kwachecheche hatiyatoziva nezvemitengo iri official because fuel inotongowanikwa pablack market chete. Pandabva izvozvo ndabva kuitenga vanga vachiti 5 liters yanga yaidaidzira 47 bond ndopainge yakatochipa pasi. Inouya kamwe pavhiki plus yauya inongotengeserwa vanhu kana 5 because saka vanongotengesa vanhu 5 10 yetonzi yapera then yobva yaenda kublack market because ndokuvanhu vanoo mari yakati wo.
Inonzi inokumashanga ndiri kuZimbabwe kukadoma.
Kwakadii kukadoma mukoma?
Zvaoma zvakaoma.
Kwakamira sei panyaya nyanya iyoyo yemafuta ekufambisa?
Mafuta ndatobva kutenderera iko zvine zvine zuro zvaidira zvimatenga zviyazvizvi yainzi nezuro yanga iri price iyo yakudhara iya ya 497 chichichi patakazongoti tiri paline yobva yatongoti hayapera yapera uchiona chiri kutodira zvinezvi tasvikapo pari yanga iripo kati kune zvavachatotengesi vatovhara vachitoti hanzi yapera yapera saka itiki ishu yekunzi yauda kukwira itenge iri correct saka zvakaoma tiri pataiti apa tiri masivhu 7 hatina salary increment or whatever tiri pataiti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington pachirongwa chenyu che Let's Talk ngatikurukurei.
sezvongo yedu yapera tokupai musoro yenhau zvakare. Vasungwa vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa vachibva kumusangano kuMaldives svondo rapera vacharamba vari mutirongo sezvo chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chatodza kunzwikwa nhasi. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanopinda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai Minister Ndekile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.